Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chivabvu 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yeAmerica inoti Zimbabwe haina zvizhinji zvairi kuvandudza munyaya dzezvematongero enyika. Hurumende inoti mhuri dzaigara dzakaparadzana zvichitevera kuvhiringwa nedutu mupengo dzaya kugara pamwe chete mushure mokutsvakirwa matende. Tinotarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day riri kucherechedzwa mangwana chishanu. Tichanzwa zvekare kubva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wakaitwa pamusoro peZimbabwe nezuro muWashington DC nesangano reCenter for International and Strategic Studies zvakabuda kuti hurumende yeAmerica haisi kugutsikana nehurumende yeZimbabwe ichiti haina zvizhinji zvairi kuona zviri kuvandudzwa mune zvematongero enyika muZimbabwe zvingakodzera kubviswa kwezvirango zvakatemerwa nyika iyi. Mutori wenhau wedu Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Hurumende yeAmerica inoti Zimbabwe haina zvizhinji zvairi kuvandudza munyaya dzezvematongero enyika zvingapa kuti zvirango zvakatemerwa muvatungamiri vehurumende zvibviswe. Izvi zvabuda pamusangano waitwa muWashington DC nesangano reCenter for Strategic and International Studies kana kuti CSI iro razeya nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika zvikuru munyaya dzezvekudya uye zvingaitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vataura pamusangano wanhasi vanosanganisira mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary of State, Bureau of African Affairs, Ambassador Matthew Harrington, mukuru mubazi rezvekudyidzana nekubatsira vanhu muZimbabwe musangano reUSAID vaJohnston Taylor, vakafanobata chigaro chemukuru munyaya dzezvekuongorora nyaya dzezvekudya musangano reFuseNet vaPeter Thomas, uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipangamazano chehurumende muzvinafundo Ashok Chakravarti. Ambassador Harrington vati kunyange hazvo America yakabuda pachena kuti zvii zvainoda kuti zviitwe isati yabvisa zvirango zvakatemerwa muvakuru vehurumende zviri pachena kuti kuhurumende yeZimbabwe muromo hauzarirwi nerwizi, sezvo iri kungotaura kuti iri kuda kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika asi pasina chiri kubuda. Vatenda havo kuti panyaya dzezveupfumi pane zvimwe zviri kuedza kugadziriswa nehurumende.
I want to underscore, though, that the success of Zimbabwe's economic reforms is inextricably linked to the implementation of profound political change, and we are not seeing much progress on the latter. The government is saying some of the right things.
Nyaya yekushungurudzwa kwevanopikisa inoratidza kuti Zimbabwe haisi kutora gwara rakanaka. Asi panyaya yezveupfumi pane zvimwe zvakanaka zviri kuitwa, asiwo panyaya dzezvematongerwo enyika hakuna zvakawanda zvaitwa kunze kwekutaura chete.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukonzera matambudziko uye zvinofanira kubviswa.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for Zimbabwe to access new financing from international financial markets. And if you think Zidera doesn't affect people, let me tell you my own experience.
Zidera inoita kuti zvinetse kuti Zimbabwe iwane zvikwereti kumabhanga ekunze. Mwanasikana wangu chaiye anodzidza muno muAmerica akatombotadza kuwana mari yandainge ndamutumira nenyaya yemitemo yeAmerica.
Vachipindura mashoko aya vaJason vati handi chokwadi kuti Zimbabwe iri kutadza kubudirira nenyaya yemutemo wezvirango weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA vachiti chirikupa kuti Zimbabwe itadze kupiwa mari inyaya yekuti irikutadza kubhadhara zvikwereti. Mutemo weZIDERA wakadzikwa nedare reCongress remuAmerica richipomera vatungamiri vehurumende yeZimbabwe mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yainge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema.
Hurumende inoti migwagwa mizhinji yakanga yakanganiswa nedutu mpengo cyclone Idai kuChimanimani neChipinge yave kufambika, izvo zvave kuita kuti kutakurwa kwerubatsiro kuenda kuvanhu kuve nyore. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanotivo mhuri zhinji dzaimbogara dzakapararana muzvikoro nemumahotera dzaive kukwanisa kugara pamwe chete zvichitevera kuwaniswa kwematende. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinoda kutenda vana veZimbabwe, tigotenda hurumende yacho pachayo, tigotenda even vanotikomberedza vanga vachimira, varamba vachimira nesu kuti tigone kuvhura migwagwa. Tingangoti first 3 weeks kwese paidiwa immediate emergency relief paitoendeswa nendege, pakanga pasina dzimwe nzira dzekusvika ikoko. Asi iye zvine izvi ndingangoti nzvimbo dzakawanda muChimanimani dzaakusvikika nemarori, zvaakuita kuti chikafu chinyatsoorganizwa zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti pane hurongwa hwekuti vakawirwa nedambudziko ava vange vasisapiwa rubatsiro chero munhu kwave kupiwa kuchitariswa kuti mhuri dzakamira sei. Ndizvo here izvo?
Zvakakosha kuti mhuri nemhuri izikane kuti mumba umo mune vanhu vangani. Zvakadaro zvokalkuletwa kuti chavangade kudya within a week, pane kuti vanhu vauye every day kana kuti every week. Taakuona kuti aiwa mhuri ikapuwa 1 month allocation inogonawo kunge ichidi ichiitawo basa rimwe, nekuti vaakutanga kugadzirira vanorima witi, vanorima chii, vaakutanga vane mabhanana avo kutanga kutengesa, nekuti marodzi avhurwa, matraki atanga ari kuuya anoodha kubva kwakasiyana siyana munyika ino. Saka vanoonawo nguva yekuita mamwe mabasa, pane kuti vangoti every week vanenge vachimira vachimirira kuti vapuwe chikafu. Saka taakupa allocation inoendera nemhuri iyoyo ichienderana nepe month.
Ko idzo mhuri dzose dzakwanisa here kunge dzichidzokera kumisha yadzo, tichiona kuti vazhinji vakanga vambobva mumisha iyi mushure mekunge yaparadzwa?
Pokuti anga vanhu vanga vari maholding places anga akaita senge mapublic schools, mahotels. But toda kutenda vakatibatsira vana UU, vana Tanzania nevamwe vakasiyana siyana vakaunza matendi. Saka temporarily mhuri dzedu dzaakugara semhuri kupuwa matenda anoenderana, nekuti pane vana vangani nemhuri yakakura sei, vanhu vakapuwawo mapoto akugona kubika. Because chakakosha kudzorera vanhu ufamily hwavo, nekuti vanhu vanoda kukura vari mai vachibikira vana vavo vachiona vega kuti ndavabikira, vana vese varara nguva yakati zvese izvozvo. Saka ndozvaakuitika. We are working hard to bring back the livelihoods dzevanhu dzakatorwa necyclone Idai.
Avo vange vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika pasi pose mukucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 akaita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakasiyana siyana pamusoro pezuva iri.
Nonzi Joyce Rupere, ndiri kuPortsmouth kuUnited Kingdom. Zuva revashandi izuva rakanaka chose, ende rinokwiridzira kuti munhu azive kuti tiri kuyeukiwa. Uchiziva kuti kana waenda kubasa uchapiwa mari yako, uchachengeta mhuri yako, uchaplana future. Saka taichingochema nemhuri iri kuZimbabwe kuti zvakasiyana nezvatinoita kuno, asi tinongotaurisawo kuti tine mazuva anofamba zvichigadzirikawo, munhu wese achaita enjoy this day. Ndo zvandinongoda kuti vanhu vangove netariro, vangotarisa kuti nerimwe zuva things will be different.
Apa vatenderi marasika mazuwa acho tiri kudomboshava mazuwa ranga rakati omesa ari tiri kudomboshava harapi nhasitangotoya takazorora zuva revashanu nhasi ranga rakati omesa tiri muno muzimbabwe
zvii zvanga zvakanyanya kuomerai mukoma tinashe pazuva ranhasi
hakuna mabasa zvinhu zvaivo zviri kuneta zvinhu zviri kungokwira saka zvinenge zvakangooma kune munhu wese kuti anyatofara kuti ndiri mushani
makwanisa here kuenda kumhemberero dzanga dziri kuitwa nezctu nevamwewo
tina kukwanisa kuenda
shuwiro yenyu ndeyei mune ramangwana pazuva rakadai sezuva revashandi
sezuva revashandi shuwiro yangu ndeyekuti dai vamwe vese vawanawo mabasa vakwanisa kushanda kuti patinopembera tipemberere zuva rese pasina kunun'una kana kutambudzika kana kushaya mari yebhasi kana kudive kunopemberera zuva iri
imi muri kurarama sei kwamuri ikoko
nekuoma kwazvaita uku mari yacho inenge chiwa yakati wandei zvinhu zvaivo zvatikwirei zvemabhesiki nii zvakaita sana chingwa neshuga nechii zvatikwirei saka mari yacho inenge chiwa inenge yakatoti wandei kuti ukwanise kurarama nemhuri
mhuri yenyu yakakura sei
mhuri yakati kurei handichana vana tu nemudzimai mumwe chete
saa muri kuzvigona sei zuva nezuva
tinongobatanidza batanidzawa tichimwe ndomabasa matinoshanda uyu matinobata bata tichingoita kuti zvii zvatinazvo zvei tichingoona kuti mhuri inokwana kudya here tatoenda tichana zuva
mutsigiri westudio 7 Lakson Mudare anyora iye pafacebook page yedu yevoa shona achitiye inii ndiri kurussia kumoscow taswera tiri pakremlin takaungana nevamwe tichifara tichimacha araundi takasimudza maflag emakambani nemayunivhesiti akasiyana-siyana kuri kusimbisa zuva revashandi sezvo muno murussia vashandi vakazorora ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muwashington
tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Daily News vashandi vari kuyambira hurumende kuti isunge dzisimbe nekuti vanhu vacharatidzira uye havasi kuchifidzirwa nehurumende mubepa naure Herald bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwekunze reEnvironmental Management Agency riri kupomera kanzuro yeguta reHarare mhosva yekurega mvura yemudhamu rechivero ichisvibiswa muZimbabwe Mail mune nyaya pamusoro pekuchinja pfungwa kwava Munangagwa avo vanonzi vabvuma kupa mari yekunze kuna vana zvina bhizimisi mushure mekunge vatsoropodza vachiti vanokwidza mitengo pamabiro muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
ikwazwaikwazwa westudio 7 masera sei wapa ainesi chanditatowanda ngavatigadzisirewo zvinhu kutambura kwacho kwakanyanyisa tiri kunze uku tinogara tichiwira kunoona hama neshamwari kuzimbabwe ngavagadzire zvinhu zvisanyakoma kwete kuti vangogara vachingodya mari vachingotravhela vakapedza mari vaishamisa mari yezvi vaitaura nyaya yekubhadhara mapurazi zvakakurwa zvanyarira mari iye akatodyiwa wodzoka votaura izvi vakuchema nemashopu vari kudyawo mari vanhu ivavava mapurezidendi edawa saka nesu vavo vemashopu vanova ndotoona kuti navo havana uprofit bheta vagenere ipapo saka ngavaone kuti bheta kana vachikona kutonga nyika vabi
maswira sei vashamararo westudio 7 apo nindoti hwangu Lenton Mship ndiripo pajoni apo ndarwadziwa chaizvo nemadzisabhuku nemadzimambo epahurungwa madzisabhuku ayo ngasungwe mumazanupf ngasungwa ayo wori watotanga wori hwawanda mari dzei masabhuku anitambiriswa taita sei ndovari kuuraya zimbabwe wavo mbudzi dzekuita sei ana mamba
hurumende yedu iripo inorasa kodzero dzedu because chatenge taziva kuti chokwadi iyo inoramba for example pakapfugwa vanhu paya paya zvakafanira nokumisa dhongi ivo votimombe iro riri dhongi tichizvionera nemeso edu chokwadi takutozvona pastudio 7 penyu ipapa rambai makadaro ihurumende takatoiona kuti haina zvainotibetsera because kubva zvavapinda nyika inongonyongana nyongana chero mwari wakatsamwa wakutongourayawo vanhu zvisina kana tsarukano saka rambai muchitiudza nhau dzechokwadi
mukuru kwazimbabwe pakatoma mukuru You got to run into workers day pa Zimbabwe. Sorry, no to go to day Bukadi. Baji, ya gato kore wafuti ya ya. Mapraz, mataitu mapraz, ando mataipu na napu wako. Wangu sara ujire zivu kwa rungu 10,000, asi 10,000, futi 1,000. Kore wafuti, tupuli sani tusuja ndotu wati workers day. Saka uchuona utu saka duwa president wendu wataka votera unakwendu wano wakawanda wake doa ndoa ni mapusa ni masoje doa shantika kuwa mwizunga zidako loso roma bawa mchero msisi ya sizo wale uweka stea pato mkuru asa aaa wajoka katuchabura Zimbabwe akutawura uti maturity zendaenda kugweru.
Hello, Mure Studio 7. I'm going to alarm and drug Johannesburg. I just want to tell about the foolishness decision that we are going to make. We are going to make a farmer's just to those sanctions. Okay, tabe pap. Nanga kwe saying you want to compensate white farmers. But argu siya isus for no garana, you must compensate us. Mnangagwa and this government, or I can say the government is NPF before Mnangagwa, though Mnangagwa was still in the government, but can introduce a bond. But bond ne US dollars is 1:1. Okay. Thereafter, those boss we have food over there. In my account, they must be kept separate. In my US dollars, in my RTGS. What the pub? All those RTGs, New Year's dollars, Sasena value. Okay, fine. What Sasena value? That it means can I get 40,000 bring mango and diga or cash and diga anger my bone. That could go out, there was 16,000. That is, this channel is retail 1:2.5. But in actual fact, it's 1:5 in black market. It means can I 40,000 that we have 8. Zimbabweans are slow, they can lose a billions of dollars. He must compensate people, not talk about those people who are in Britain. People must give and take their money.
Tinotoisa mashoko edu papa pa radio. Tinzwikwewo zviro edu ndekuti vanhu vari kutambura kumusha zvikuru sei nematongerwo enyika. Kupikisana kwemapato dai pachinja. Tinzwo kuri kukanganisa kurarama. Nyika ya Zimbabwe nukuti kubatana Zimbabwe hatina umwano dunzira uku umwano dunzira uku vichireva kuti hapana chiri kubuda ku Zimbabwe taito kumbiravo tiyo zanu PF wamunangagwa naivu MDC vachamisa nemamwe mapato anopikisa waite sunga wirirano wavake chinhu chimwe chete tinyika yedu irarame vanhu vagofara vadzokazve vachifara kuZimbabwe tidzoke isu ndini wenyu tichafara wekwamundereza.
Ini ndinonzi Jekiseni, ndinonzi Jekiseni Chinyunyu, ndinobva uko kusaidi rekwamutare uko ndokwandinobva. Ndakakurira zvangu muchitungwiza uko ndandingokutaurira hama dzadiwa kuti aZimbabwe Mwari ngapindire munyika yeZimbabwe. Kana anga aikwanisa kudzosa vamugabe ngavadzose, nekuti iro zvinhu iro riri kutadza kutonga nyika iro. Kana iri nhau yezvikwereti, ngangopaka vanhu vezvikwereti magoridhe akangozara munyika, nyika itadze kuva nechikwereti maona. Ndokuti zvipere pamwe tingawaone upenyu hwakanaka muZimbabwe umu chete. Ndatenda hangu. Ini chitwa Jackson Chinyomo.
Abo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muFrance nezuro vakakanda huzi hunokachidza kuzviuru nezviuru zvevanhu vakanga vachiratidzira pazuva revashandi reMay Day. KuRussia vanhu vanopfuura mazana makumi matatu nevasere vakasungwa vachiratidzira pazuva iri. Vanhu vakaratidzirawo maguta enyika dzakaita seDenmark, Sweden neGermany. Kanzuru yemauto iri kutonga muSudan yayambira vanhu vari kuratidzira vakapoteredza muzinda wemauto kuti vabvise zvavakavharisa migwagwa inopinda nokubuda mumuzinda uyu, ichiti kana varatidziri vakarega kubvisa zvinhu izvi mauto achavabvisa nechisimba. Asi vanhu ava vabva vasimbisisa kuvhara migwagwa iyi vachiti hakuna kwavari kuzoenda kusvika mauto aisa masimba ekutonga mumaoko evanhu vasiri vechiuto. Shondorino Studio 7 iri kutarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day iro riri kucherechedzwa mangwana chishanu. Tichange tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekutorwa nokuburitswa kwenhau, matambudziko anosangana nevatori venhau mukuita basa ravo, pamwe nezvingaitwe nehurumende kuitira kuti kufambiswa kwemashoko kunge kwakanakira munhu wese. Blessing Zulu anotiudzira nyaya iyi.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti Zimbabwe inokoshesa zvikuru zuva iri nekuremekedzawo vatori venhau.
Hurumende inopa udzamu nechiremerera chinokodzera kuzuva rinocherechedza vanobatsira kufamba kwemashoko nenhau nenhaurwa, nekuti kana tichitarisa yatinoti demokrasi ndo vanoita kuti ive ne yatinoti transparency.
Mupepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Morning Post iro rinoburitsa nhau padandemutande reinternet vaElias Mambo vanoti mitemo yekutora nhau haina kusununguka muZimbabwe.
Vanhu kutora nhau vangave vakasununguka zvavo, hatisi kunyanya kuona kumbunyikidziwa kuripo. Asi isu sevatori venhau tinoti tinoda kuti mitemo inodzivirira kutorwa kwenhau ibviswe zvachose, kwete kungotaurwa nemashoko.
Mashoko aya atsinirwawo nasachigaro webhodhi resangano revoluntary media council of Zimbabwe vaAlec Muchadehama, avo vati vatori venhau vanofanira kubvumidzwa kushanda vachizvidzoreredza voga.
Isusu tanga tatizo kunofanira kuve kune freedom of the press and the freedom of the media, nekuti majournalist aite mibasa ravo zviri free. Saka izvine zvichireva kuti chii, vanofanira kuregwa vachinyora zvavanoda basi zviri zvechokwadi, nenyaya yekuti manyepo awandisa. Saka majournalist nevanhu vanoita zvemedia even nehurumende chaiyo inofanira kubatsira vanhu kuti vaudzwe chokwadi chisina manyepo akanyanya mukati. Nevanhu vanofanira kuve noruzivo rwokuti izvo vaone kuti izvi zvanyorwa izvi ichokwadi here kana kuti zvimanyepo. Saka unofanira kuve kune nzira dzinodzidziswa vanhu kuti vakwanise kuona kuti izvi zvanyorwa ndezvechokwadi, izvi ndezvekunyepa.
Tabvunza vamambo kuti vanoita sei kuti vaburitse nhau dzechokwadi.
Mutemo watakazvipa isu kuZimbabwe Morning Post ndeyekuti nhau dzisati dzatenderedzewa vanhu vasati varatidzwa munyika, chione kuti umwe neumwe wemaeditors ari kuverenga uyezve ari kubvumirana nezviripo, uyezve munhau dzatinoita kubudisa tinoda kuona kuti vanhu vatinoti mareporters vanyo vatati venhau vedu vataura here nevanhu vari munhau dzavo.
Ko, vanenge vanyora mashoko ekunyepa vanoitwa sei? Tabvunza vamuchade hama.
Ni ndikanyora chiyo nhema ndinofanira kuzonyora ndichikumbira ruregerero kana kuti ndichipuwa mapoints okuti aiwa wadai wombomisa kuti unyore nezvimwe zvirango zvokuzvipa siri zvekuzomanikidzwa nehurumende zviya zvekunzi ukadai tokusunga tokuisa mujeri tokuisa kudai.
Tabvunzawo vamangwana kuti chii chiri kuitwa nehurumende kuvandudza mitemo inonzi iri kumbunyikidza vatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA.
Mitemo haisi kunonoka kuvandudzwa. Hatidi kungomhanya zvisina kana neshumo yose. Sekutaura kwandakaita kuti paya takaenda kunyanga kubva musi wa 21 March kusvika musi wa 25 tichinonyora. Saka iye zvino izvi mabhira atakanonyora akadaro ari matatu ari kukwenenzverwa.
Zimbabwe inonzi nesangano reReporters Without Borders iri pachidanho chezana nemakumi maviri nemanomwe panyika zana nemakumi masere panyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndinoti mosera zvakanaka.